Zimbabwe yatambira nhasi Goros nepotereza zvayapiwa neRussia sekumbiso kwavakaita gore rapera. Mutevedziri wegurukota rezvekurima vaevangelis Aristatos vati potereza yabva kuRussia ichagoverwa kuvarimi pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chekubatsira varimi chepresidential input scheme.
Chakadhumitirwa 25,000 tons wheat from Russia, from the Russian Federation. Saka wheat yacho iri kupinda isati yakwana 25,000 yacho. Saka basa rangu ndiri kuinspekta wheat yacho, tiritenderera na GMD depot manager.
Futa zvasika munyika inodarika matani makumi maviri ezviuru akamiriswa gore rapera pamusangano weRussia Africa Summit nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuti vachabatsira Zimbabwe. VaHaritatos vatiwo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndivo vachazoronga kuti goro iri richazofambiswa sei.
Makuseni tatiri kubhindura tichiinspekta fertilizer yadhonetwa neRussian Federation. Vakadhonetwa 16,000 tons MOP, vabva vadhonetwa 7,000 tons NPK. Saka kune two ma consignments dzapinda munyika dziri kupinda munyika. Of course tonnage yacho haisati yakwana.
Pamusangano weRussia Africa Summit vaPutin vanonzi vakaimbisa nyika dzeAfrica nhanhatu kuti nyika yega yega yaizowana matani zviuru makumi mashanu zvechikafu. Sangano renhau reReuters rinoti Russia yakakwanisa kutumira chikafu chinosvika mazana maviri ezviuru zvematani. VaPutin vanonzi vakatiwo vachapa Africa rubatsiro rwechikafu runosvika mametric tons mamiriyoni makumi manomwe uye chikafu ichi chinonzi chichange chichisvika pamari inoita $16.5 billion. Goro tikapinda munyika rasvika panguva iyo vanhu vari kushayiwa chikafu chakakwana munyika. Nekudaro vanorwira kodzero dzevanhu vati vanofunga kuti mutungamiriri wenyika achapa kuvagari vari kumaruwa. Vanoona nezvematongerwo enyika vakazvimirira vatakudza changadeya vati izvi zvaitika panguva yakanaka sezvo kune nzara, asi rubatsiro rweRussia harungouyi pasina zvavanowanawo munyika.
Ya, zveshuwa nzara iriko endi semaonero angu ndoona sekuti rubatsiro rwavari kupaka vatoona semukana kuti vamanipulate Zimbabwe. Madonations awa haasi kuuya nenzira yakanaka. Ivo kwavari agenda yavo kumanipulate Zimbabwe nekuisa urongwa hwavanoda mberi through madonations awaya.
Ukuwo Zimbabwe neBelarus dzaisaenderana chibvumiro chekuvaka matura maviri echikafu Green Marketing Board. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndiri Godwin Timber.